Zvino zviri zvakaita manyama mire nerongo muchitungidza umo makasungwa vechidiki vemDC gumi nemumwe chete nezuro mushure mekunge mapurisa akumobata jongwe muromo akananga kumba kwemumiriri wezengeza West mudare reparamende vajob sikala vebato iri. Vechidiki vemDC vakasungwa vachinzi vainge vakonzera mhirizhonga. Asi vemDC vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungidza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum, avo vari kunzi neMDC inhengo dzeZANUPF vachishanda nevasori kuda kuvhiringidza vatungamiri vebato iri. Vasikala vanoti mapurisa achiri kumbeya mbeya muchitungidza.
Vanhu vatora vachimbova mbeya muchitungidza nemazirori avo fo avanga vakangozara imomo, asi vanhu vachingovatarisa vachivaignora kutiko vanhu ava chichiri kuvanetsa chaizvo kuuya kuzovashayisa rugare munzvimbo dzavo dzavari kugara. Vanga vachingovatarisa vachingongunduruka nekunetsa kunoita dhiziri mazuva ano nemazimota avo.
Tavabvunzawo nezvevechidiki vebato ravo vakasungwa nezuro ava.
Vari paSt Mary's Police Station ndataura namagweta. Magweta ati iwo dzatorwa mawonzi and statement nguva dzavo in terms of the constitution of our land dzakwana zvokuti vaendeswe kudare. Saka definitely vari kuenda kudare mangwana nenguva dza8 o'clock kusitungidza major fresh sport kwamakori.
Vasikala vanotiwo mapurisa anofanira kusunga veZimbabwe Concerned Citizens Forum sezvo vari iwo vakatanga musindo.
Ini ndindakavingwa pamba kune madusura namabvinya akashevedzera nyango nokoo kustudio 7 muchitaura navo imini vachiti toda kuenda kumba kwajob sikala tinorye mumba make tinorara kwaanorara havatsvaki vanhu ivavo asi vanenge vachiti ivo vanomukira makuseni kuuya pamba pangu kuya kudazobatsira madusura namabvinya iwayo.
Asi vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataura ikandishaya vanoti vainge vaine urongwa hwekuenda kumba kwemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, mutevedzeri wavo vatendai Biti uye vasikala, vachiti ndivo vakakokera zvirango zvavanoti zviri kuvhiringidza vana veZimbabwe.
Pfungwa yatipinda vanhu ndeyekuti pakapinda vamunangagwa muofisi vachikambena vakataura ivo kuti vane shungu yekuita engagement and re-engagement. Chinangwa chavo chiri chekuti kuuye mainvesta nyika yedu iwane mari. Vachingopedza kutaura vaBiti vakabva vapindura vakati we will make sure Zimbabwe government will not get a pen in the event that ZANUPF ndoya wina. Macitizens vakangofunga kuti pamwe tichashaya mari EMP ZANUPF kana kuti government ivo macitizens zvichavanakira. Now citizens have realized kuti pakanzi paipai hurumende inofanira kushaya kana sendi ndokutotambura nenhamo yatakuwana iyi.
VaBiti varamba kuti ndivo vakakoka zvirango.
Hakuna muZimbabwe nani influence yakadaro pano pasi ende havafaniri kupatronize nyika dzekunze dzinofunga kuti dzinofungirwawo nemumwe munhu chibadurowo zvake. So that's a very patronizing statement. Chakodza kukakamidzika munomo kuba kunoita varume veZANUPF kunodzika mapasi rose. Chakodza kuti titambudzike munomo uroyi hunoita vakomana ava utsinywa hunoita nemamispolicies avo. So kana vachida kudemonstrata ngavanodemonstrata pamba yamunangagwa, kana vasingazivi adresi ndovapa adresi.
Vatiwo vamwe vanozviti veZimbabwe Concerned Citizens Forum ava vaswera vachitenderera pamba pavo zvakare nhasi.
Nhasi vauya netumota tudoko kamwe kaMazda kamwe kaToyota kegrei kamwe kankari kamazuva ano tokuJapani kamwe nezuro ndopa vakauya nechihai nolori.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri kufereseta nyaya yekuti pane vari kuda kunovaka misasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC ava.
Ndichacheka ndichatarisa nemapurisa vari pagiraundi zviri kufamba sei.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo riri kubatwa semubvandiripo nehurumende.
Senimeri zvaita zvakasiri mapurisa kuti anga apindwa nga anwa chiwiroiro chaivo kana kuti ripepepe vachityisidzira vanhu veSenimeri. Hatizivi kuti nyaya iyeyi vari kutreata MDC seterrorist organization. Hatizivi kuti MDC bato chairo rinozivikanwa pamutemo rakamirirwa muparamende rine makanzuro akawanda rinowanda raana makanzuro 28 out of 32. Asi hameno honde yaitwa nemapurisa muSenimeri inenge inotoratidza kuti Zimbabwe yapolice state. Tikushaya kuziva kuti kutyisidzirwa nokuvhundutsirwa kwavanhu kuri kubva kupi. Asi tinofungira zvine chekuita nenyaya yekuti isu seMDC takataura kuti 2020 gore reaction.
Mutevedzeri wegurukotare zvekubudiswa kwemashoko vaenergy Mutodi Vanoti hapana anorambidzwa kuratidzira kana aine mvumo yemapurisa.
Isu sehurumende hatirambidzi vanhu vanoda kuita demonstration. Vangava vanoda kuita demonstration papi, kana parwizi, kana pamuti, kana paofisi yemutungamiri wenyika, kana paofisi yevatongi vemhosva. Hatinoda chete ndechekuti vanhu vange vachiita vatevere mutemo, vonotifaya mapurisa, vopiwa security, voita zvinhu zvavo murunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vehurumende yavo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi ivo vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe mushure mekunge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema.